vachisvitsa chikumbiro ichi mudare rehigh court nezuro rimwe gweta rakamirira vasingaone panyaya iyi vajustice mavedzenge vakaudza dare kuti komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec inosungirwa kutevedzera bumbiro remitemo iro rinoisungira kuti iite zvose zvinodikanwa kuti veruzhinji vavhote zvakasununguka uye pavanenge vavhotera pasazivikanwe vakaenderera mberi vachiti zvinoshamisa kuti zec haisati yaita kana chinhu chimwe chete zvacho chinoratidza kuti yakazvipira kutevedzera bumbiro remitemo makore mashanu bumbiro idzva rapasiswa panyaya yekugadzirisa zvinodikanwa nevanhu vasingaone kuti vakwanise kuvhota vakasununguka uye vasingazivikanwe kuti vavhotera papi vamavedzenge vakaudza mutongi wedare repamusoro kuti zvakakosha kuti vasingaone vapiwa mapepa ekuvhotesa nerunyoro rwemapundu kana kuti braille rwavanokwanisa kuverenga zvinozoita kuti vasazobatsirwa nevamwe vanhu sezvinotaurwa nemutemo unoona nezvesarudzo kuti vasingakwanise kuverenga kana vasingaone vanogona kubatsirwa pakuvhota pachishandiswa mapurisa vana muzvinahofisi vanoona nezvekuvhotesa kana munhu anenge asarudzwa nemunhu anenge asingaone kuti amubatsire pakuvhota vamavedzenge vanoti kana zeki kaburitsa magwaro ekuvhotesa nerunyoro rwebraille zvinoitira nyore vasingaone pakuvhota uye pavanenge vavhotera hapazozivikanwa kana nani zvake
pasi rose pati kunyanya munyika ino tinonyanya kutarisira pasi vanhu vasingaoni nevanhu vakaremara muurongwa hwehurumende nemuurongwa hwatinoita mumhuri tinowanzonge tisingafungi nezvevanhu vakaremara saka argument yedu nhasi yanga iri yekuti nyika ino ngaifungewo vanhu vakaremara patinenge tichiita maelections tichiti vanhu vanovhota vanhu vavhote nenzira inovachengetedza kubva kumhirishonga kubva mukutyidzirwa ngatifungewo nezvevanhu vasingaoni vatendegwe kuvhota vega
rimwe remagweta ari kushanda pamwe chete navamavedzenge panyaya iyi vainnocent maja vakati zvakakosha kuti bumbiro remitemo ritevedzerwe nezec kuitira kuti kodzero dzevasingaone dzisatyorwe munguva yesarudzo vamaja avo vanove zvakare mukuru wezvidzidzo zvemitemo pauniversity of zimbabwe vakati hazvidhure uye hazvitore nguva kuti magwaro ekuvhotesa aiswe murunyoro rwebraille
bumbiro remutemo rinotendera kuti vasingaone vakwanise kuvhotawo musecret asi mutemo wedu uripo unongovatendera kuti vavhote vachibatsirwa nevamwe vanhu zvanga tichirwira ndezvekuti chero munhu akasada kubatsirwa anofanira kuenda oga ondovhota pasina munhu ari kumubatsira mushure mekunge apiwa maballot paper anotendera kuti adero
zvichakadai gweta rezec vachawanda kanengoni vakapikisa chikumbiro chakasvitswa kudare ichi vachiti kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti kodzero dzevasingaone dzinofanira kuchengetedzwa komisheni yavo haina mari yekugadzira gwaro rekuvhotesa rine runyoro rwebraille vakanengoni vakatiwo sekomisheni maoko avo akasungwa nemutemo unoona nezvesarudzo uyo unotiwo magwaro ekuvhotesa anofanira kunge akadhindwa uye aine mifananidzo yevanhu vanenge vachivhoterwa zvavanoti zvinogona kutadzika kuti mifananidzo iyi ibude murunyoro rwebraille muchikumbiro chavakasvitsa kudare ichi vamavedzenge avo vakange vakamirira vasingaone vakati vanodawo zvakare kuti gurukota rezvemitemo pamwe nemuchuchusi mukuru wehurumende vaone kuti paumbwa mutemo unokoshesa zvido zvevasingaone munguva dzesarudzo gore rino risati rapera asi gweta rakanga rakamirira hurumende panyaya iyi amai Fortune Chimbaru vakati hurumende haione izvi sezvakakosha sezvo vachiti mitemo iripo pari zvino inoita kuti vasingaone vakwanise kuvhota zvakasununguka ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas Chiripasi.